mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi dare ramajestrate rakawana mwanakomana wava Job Sikala Jr asina mhosva yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuzambia mwedzi unouya iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc dare ramajestrate kuchitungwiza nechipiri rakawana mwanakomana wemumiririri wezengeza west muparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro vebato recitizens coalition for change vajob sikala vajob junior vasina mhosva panyaya yekutadzisa mapurisa kuita basa ravo yavaipomerwa gweta rakanga richimirira vasikala vadiki vafredi michael musarirevhu vekambani yamagweta yetendai biti law vanoti mutongi wedare akarasa huchapupu hwakanga hwapinzwa mudare nemapurisa huchiedza kuroverera vasikala vadiki huchinzi hwakanga husina kukwana kuti hushandiswe mudare vasikala vadiki vaipomerwa mhosva yekutadzisa mapurisa epakamba yest mary's kusunga vavakidzani vavo avo vainzi vakange vaita mhirizhonga ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kanemiri westudio 7
rere dzimhosva rakatonga irikati hazvaigona kuva chiri chokwadi kuti mwana wavasikala akange ari panze musi uwu dare rakatonga rikati mapurisa atadza kuburitsa humbowo hunoratidza kuti munhu wavari kuti vakaona musi uyu aive mwana wavasikala dare rakatonga kuti humbowo hwemapurisa hwaive hwakapesana zvisingaiti zvekuti dare redzimhosva rakange risingakwanise kushandisa umbowo uwowo kuti riti iro mwana wasikala akaita obstruction iyoyi
saka ivo vasikala vadiki vari kudzi vakakanganisa kufamba kwemutemo nenzira ipi
job sikala junior anova yakasungwa nemapurisa epast mary's police mhosva yaaipomerwa ari kunzi iye akavhiringa mapurisa kuita basa ravo mapurisa vakange vauya kust mary's paimba iri pedyo nepamba pavasikala apa panova pakange paita mhirizhonga mapurisa vari kuti ivo pavakauya vachida kuti vanosunga vanhu vakange vakonzeresa mhirizhonga musi uyu job sikala junior ari kunzi iye akange aripo pane vanhu ava akabuda mumba mavo panguva dzeusiku dzinokwana idzo kuita kuma11 saka ari kunzi akanoenda pamberi pemotokari dzemapurisa ayo mariot police vakanga varipo vane puti dzavakanga vanadzo ari kunzi akamira pamberi pemota akarambidza mapurisa kuti vasunge vanhu achiti mapurisa akanga asina kodzero dzekusunga vanhu ava vainzi vakanga vaita mhirizhonga nekuti mapurisa akanga asina warrant inonzi warrant of arrest pachirungu kana kuti mvumo inoita kuti mapurisa ange iwo achisunga vanhu zviri pamutemo saka mhosva yaaipomerwa ndeyekuti akadzivira mapurisa kuti vaite basa ravo inonziyo nechepachirungu obstruction
saka ivo vasikala vakabvuma here mhosva yavari kupomerwa iyi kana kuti zvakamira sei
vasikala havana kubvuma mhosva yavaipomerwa iyi chandinoti mhuri yezimbabwe izive ndechekuti mhosva iyi payakaparwa pairi kunzi yakaparwa pakange patova nenyaya dzakati wandei dzavasikala vakuru zvinosakisa izvo kuti pange pakazoita fungidziro yekuti mhosva iyi yakange iri kuuya isinei nekunangana nevanhu vainzi vaita mhirizhonga asi iri yakanangana nekuda kudenha kana kukanganisa vasikala vakuru nekuti mwana wavasikala musi uyu ari kutonzi haana kunge abuda panze even pakaitika mhirizhonga iyi haana kubuda haana kuonekwa kana nevamwe even vanonzi mawitness hapana kana varipo vanotaura kuti mwana wavasikala akanga ari panze asi takatokashika mazwa tichinzwa mapurisa achitiwo vakamuona achimira pamberi pemota asi vamwe vanhu vaivapo vaitaura kuti mwana wavasikala akanga asipo vasikala vakuru chaivo vanga varipo musi uyu uri kunzi wakaparwa mhosva ende vasikala pamba pavo nenyaya yesecurity vanokiya madho avo nemagete avo saka zvinova zvinhu zvakatokatya madza nesuwo taimirirawo kuti vanogoti sei mwana wasikala aive ari panze musi uyu sei akakonzeresa mhirizhonga musi uyu ivo vanhu vaipa chapupu vanga vari panze chaivo vachiti kwete mwana wavasikala akanga asipo uye vasikala vakuru chaivo vanotaura kuti mwana wavo akanga ari mumba musi uyu zvinotokatya madza tese isu kuti sei vakangomukira kunanga mwana wavasikala kuti mwana wasikala ndiye uyo akanga ari pakati pavanhu vaiparwa mhosva zvinova izvi zvakaita kuti uye fungidziro yekuti aa chinangwa chakange chisiri chekuda kukanganisa mwana asi kukanganisa baba vanova vasikala nenyaya dzakawanda wanda dzakange dzichiuya dzakavananga mukati mematare
imi semagweta aivamirira mune matanho amuchatora here
ndakataura navasikala ndikavaudza mutongo wakapiwa nedare saka ivo vasikala vakuru zvezvamunongoziva vari kurimandi kuchikurubhi nenyaya dzimwewo dzavari kupomerwa saka takamirira ivo vasikala kuti vatiudze kuti totora matanho api kana vachinge vabuda vakanga vati momira mombomira makadaro tichimhanyisawo nyaya dzavo vasikala vakuru kuti vabude kana vachinge vabuda tinozogara pasi toona kuti tingatore matanho api kuti tikwanise kuti tichitsividza zvinhu zvakaitwa nemapurisa eParson Mary's Police Station
gweta rakanga richimirira vajob sikala vadiki vafredi michael masarirevhu vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Hurumende yeZambia yakazivisa nezuro kuti ichatanga kutengesera Zimbabwe moto wemagetsi kubva mwedzi unouya wanyamavhuvhu. Izvi zvinotevera kunyorerana chibvumirano neSouth Africa kuti Zambia itengesere South Africa moto wemagetsi. Gurukota reZambia rinoona nezvesimba remagetsi vaPeter Kapala vanoti vari mubishi rekugadzirisa zvikwanisiro kuti Angola itengeserwepo moto wemagetsi. Zimbabwe ichange ichitenga 100 megawatts dzemoto wemagetsi pamwedzi ichibhadhara mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$6.3 million pamwedzi. Vanongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusorosoro paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti Zambia yakaita rombo rakanaka mukuti yakawana vatungamiri vechidiki vane ruzivo rwemabhizimisi vachiti Zimbabwe ine dambudziko rekuda kutarisa sure kwayakabva sezvinoonekwa muzvirongwa zvizhinji munyika zvakafanana nezvemukurima.
Zvokuitika kuZambia zvinofadza, zvinodadisa, zvinoyevisa. Zvinoratidza kuti pakapinda hurumende iri business friendly inenge ichiita reengagement yechokwadi kwete kungotaura. Vene vecapital, mainternational investor, mainternational institutions, mabhanka anenge ane zvikwereti zvenyu, they are prepared kugara pasi nemi. Saka pamusoro penyaya yekutengesera magetsi, chikuru chiri kuitika kuZambia ndechekuti vari kukwanisa kugara pasi nevari nemabhanka ane zvikwereti zvavo, votanga kugadzirisa nyaya yezvikwereti zvezvichivabatsira kuti vakwanise kuisa mari mainvestment anenge iwayo emagetsi. Zambia zvairi kuita ine excess capacity yemagetsi kubva kukafu wegoji, saka inenge ichikwanisa kutitengesera nedzimwe nyika dzemurijini medu. Ndozva zvakagadzira powerpool yedu yemusadak ichiitira kuti vaya vanenge vane magetsi aringari surplus vakwanise kutengesa. zvakanaka zvo.
Kana makatarisawo pahurumende yavo, munoona kuti pane mutsauko here Zimbabwe ingatadzwa kuitawo zviri kuita Zambia?
Handioni Zimbabwe ichikwanisa kuita zviri kuita Zambia nechikwata chatinacho. I think zvataona nemakore since pakaitika kuchinja kwehurumende pakaenda vaMugabe, takatarira kuti pamwe pachaita zvatiri kuona kuZambia pakuchinja nzira dzatoshanda kuZimbabwe. Asi ndofunga ruzhinji tinobvuma kuti hapana chakawanda chakanyanyochinja kana kushanduka paapproach yatoita business investment muZimbabwe. Saka zviri kuita kuZimbabwe zvakasiyana nezvatoita kuZimbabwe.
Chii chikuru chatingadzidza kana takatarisa Zambia, maitiro avanoita zvinhu zvavo, chii chatingabatawo ipapapa tikashandisa muZimbabwe?
Ndingati Zambia ine nyasha yekuti yawana mutungamiri negovernment vanhu vari kubva kuprivate sector. Saka vanhu vanohwisisa business, saka vari reform minded muapproach yavo. Whereas isu kuZimbabwe tine vanhu, handifungi vanhu vari muhurumende yedu vazhinji vakamboshanda muzi, vanhu vangoveri vari mugovernment now over 40 years. Saka ideology yavo in terms of the way vavantasa economy and experience yavo as well zvakatosiyana. And tatoona kuZambia because of udiki wemutungamiri wavo nehurumende yavo, age wise I believe pane ka freshness kema ideas kekuda kutarisa economy, governance issues nenzira dzakasiyana. Isu tinenge tinonyanya kutarira kumashure, tine kuda kudzokorodza zvatajaira sehurumende. Which pamafungiro angu zvinhu zvaishanda kana kuti maapproach awaita 1970-1980 handizvo zvingashande 2022. Even maapproach kuekonomy pakuda kuramba ngatirimei ekonomy pamwe inenge ichida zvakati siyanei. Saka ndingati ndokusiyana kwandoona pakati pedu nezvukirika kuZambia.
VaKelvin Manduna vari parunhare kuWashington DC neStudio 7. Zuro, vashandi vehurumende vakawanda vakange vari kumabasa munyika yose, kunyange hazvo rimwe remasangano anomirira vashandi ava reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rakange raita kurudziro yekuti vashandi varamwe mabasa zuro nanhasi pamusana pekushomeka kwemari dzemihoro. Nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzekuti zvichemo zvevashandi zvinzwikwe.
Mavonero andaita ndezvokuti zvinogona kuva nesimba kana zvaitwa zvamastay away iwayo, sokurongwa kwazvava zvakaitwa, asi zvinenge zvisina kuzobudirira ruzhinji kana kutoti vose vava vachifanira kusaenda kumabasa. Vanenge vaenda kumabasa ameno kuti vapindwa nechando chipi, kuti havana kunge shoko rakasvika kwavari here. Zvekare mapurisa anga ari mumutaundi nedumu panzvimbo dzinoungana ungana vanhu kudzira makuseni kusvika manherano aya, pamwe achida kuona kuti iye uchaungana ipapo. Asi ndaurwa pamwe chete nokuona kwatiri kuita ndezvokuti hakuna watadza kuenda kubasa. Asi ndinovimba kuti vaenda kubasa ivavo vane kugona kunge vava vasingashandi nomoyo svinu, vanga vasingashandi nenzira kwayo, vachingonyozera vari pabasa. Asi handioni kuchibudirira kana vanhu vasina kuenda kumabasa kwacho ikoko. Zvekare kusaenda kumabasa ikoko neimwe nzira kunenge kuchitova kuuraya nyika. Saka ndingangoti ndiri kumbwa ndiri kutsuro kuti handisi muvanhu vanenge vakaronga kusaenda kumabasa ikoko. Zvekare handinzwi marwadzo avo nokuti handisi mumabasa avo. Saka kuti nditi hazvina basa zvokuramba mabasa ikoko handisviki ikoko, ivo ndivo vanoziva.
Kana vanhu vachiramwa mabasa vanogona kuwana zvavanoda here? Munofungei nenyaya yokuramwa mabasa?
Kuramba mabasa ikoko ngationi kuti kuno tibetera here kana tikaramba mabasa pane chatinowana here chinozokunda kutaurirana nhaurirano dzinenge dziripo dzokunzwisisana kuti atingahwini tose tose tinofanira kukurusa tose tichifanira kuhwina tobvumirana pakati kuti tingahoreswa mihoro yakaita sei kana kuti tingapiwa maincentive akaita sei kuti tirambe tiri pabasa asi zvekare kana uine zhara kana usina mari yokuenda kubasa ungagoenda kubasa ikoko sei ungagondodzidzisa sei wo uine zhara saka zvinobata kwose kuti ngakuve kunoitwa nhaurirano dzinenge dziripo hurumende ngainzwe marwadzo avashandi vayo
Sokuona kwenye Professor Masocha, munoona sokuti masangano anomirira vashandi naivo vashandi pachavo vakabatana here kana vasvika panyaya dzakaita sedzidzi.
Tinoona sokuti havana kubatana zvachose nokuti zvinotaura vakuru vakuru vakamirira masangano aya kuti vashandi vedu vacharega kuenda kubasa musi wakati nowakati handizvo zvatinoona zvinoitwa nevari kumabasa kwacho vanenge vakamiririrwa. Navatungamiriri vavo saka hapana kunatsokubatana ndi natsokuona kuti shoko rarasvika here nokuti zvinoita sokuti vashandi vaneta nazvo izvi kuti kana tikarega kuenda kubasa chii chatinowana pamwe tinondoroga ikoko namapurisa ivo vakuru vakuru vachova vanenge vakokera kuramwa mabasa ikoko vanenge vasiko kustrike idzodzo vanongokokerwa ariwaso saka handioni kubatana kwazvo kwavatungamiriri ava vanogona kungotuma vanhu kuti ngatirege mabasa ivo havange variko vanenge vasiko ikoko kunodemonstrate ikoko vashandi vacho pamozopedzisira varohwa vasungwa asi vakuru vakuru vacho vanenge vasingaonekwi kuti vari kupi saka hapana kunatsokubatana ipapo apa handivoni kubatana kwavo
nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare nestudio 7 Vanoshanda mubhizimisi rekutakura zvinhu munyika vochema-chema nekusagadzikana kwemitengo yamafuta edzimotikari vachiti mitengo yezvinhu zvose inobva yakwira ivo vasingagoni kukwidza mitengo yezvinhu zvavo zuva nezuva izvi zvinotevera kudzikiswa kunonzi kwaitwa mitengo yedhiziri nepeturo nezimbabwe energy regulatory authority kana kuti zera nemadhora ekuamerica asi vachiti hazvibatsiri nekuti mari yemunyika inenge ichidonha uremu zvekuti mutengo wacho hauoneki kuti wadzika Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navasamora mungati avo vari mubhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare nemasvingo
isusu ini ndinoitwa samora mungati ndinoita zvekutakura mabuilding materials kubva kubricks jecha nezvimwe zvakadarodaro zvekuvaka nhaurwa yemafuta edhiesel nepetrol amuri kutaura mukoma aya zvinhu zvakatiomera isusu sematransporters nekuti tinoti nhasi hanzi dhiesel rakwidzwa price then isusu sematransporters tinogona kukwidzawo asi obvious makwidziro atinoita haazonyatsoenderane ne makwidzira anenge aita mafuta edhiesel nepeturo then togara togara tonzi dhiesel radzikiswa tobva taona kuti tichidzikisa maprizes hazviiti nekuti vanongodzikisa pakutaura maybe pamaredio nekupamapepa asi pagiraundi chaipo chaipo hationi musiyano wokuti radzikiswa kana kuti harina asi tikatonzi radzikiswa zvemashuwa dhiesel chanoita kushayikwa chete hariwanikwe pamapampu tobva tatangawana kublack market kuna vakomana vanoita zvekuhodha kumagonyeti vaya vaya vanobva vakwidza prize nekuti papambu panenge pasisina
saka bhizinesi racho rinofamba sei mumamiriro akaita zvinhu iwayani
mukoma wangu handiri kukunyeperai bhizinesi rakatiomera tisu vanhu vanonzi vakaomerwa zvokuti unoshaya kuti woita sei ukada kukwidza vacho vatinoshandira vacho vatinotakurira zvinhu vanhuvo vakatoomerwawo vazhinji vacho vatinotemba navo macivil servants anopuwa mari nertgs apa isusu kuti tovachaje neus vanenge vachiti hatina us vakatikavakatipa martgs isusu kuti tichinotenga dhiziri rtgs iyaya inoswo rambwa kapamba pane mamwe magaraji wanenge wachiti kuda USA dollar. Saka business rakatiomera. Tisungotiwo vanhu kuti tiwane kurarama asi raramo yacho haina pfundutso yatiri kuita.
Zvii zvamunofungawo imi semunhu ari mubhizimisi rekutakura iri kuti zvingada kuitwa kuti zvigadzirise nyaya dzemafuta idzi munyika?
Izvi totozvisiyira kune vakuru vari kumusoro ikoko kuti dai vaikwanisawo kunzwa chichemo chedu kuti hazvikwanisiko here. Izvozvo hatiziviwo kuti chii chinoitika kuti zvimbonzi rakwira rodzikiswa. Patinenge rambokwira paya paya chii chinenge chaitika? Patinenge razonzi radzikiswa chii chinenge chaitika? Izvozvo hatikwanisi kuzviziva. Asi dai taizviziva kuti zviri kukonzera zvacho zvii, ipapo hatikwanisi kuziva kuti chii chiri kukonzera.
Mati munoita zvekutakura takura imi, vanodawo kutakurirwa takurirwa vangada kukutsvagai vanokuwanai kupi?
Right, isusu tichiri kushandira tiri panze hatina maofisi chaiwo chaiwo, asi kuti tinoshanda tiri pamashops epalocation paopposite Zayoja. Ndipo patinopaka marori edu, ndipo panouyawo pacustomer. Kana paFacebook mukatsvaga anonzi Samora Mungati munomuwana, mukaisa meseji ipapo tinoiwana zvakare.
Avo vange vari vaSamora Mungati vanoita bhizimisi rekutakura zvinhu nemarori pakati peHarare neMasvingo vari paRunhare kuMasvingo naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti zviuru nezviuru zvevabereki nevana vechikoro zviri kutya mushure mekutadza kubhadhara mari yekunyora bvunzo dze-2022 Zimbabwe School Examinations Council. Mari iyi inofanirwa kubhadharwa mangwana nevana vanoda kunyora bvunzo dzegrade 7, ordinary level neadvanced level. Kuti vanyore bvunzo, vana vegrade 7 vanofanirwa kubhadhara mari yakaenzana nemadhora gumi ekuAmerica, veo level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora gumi nerimwe ekuAmerica, vea level vachibhadhara mari yakaenzana nemadhora makumi maviri nemaviri ekuAmerica. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisei pastudio 7 apo. Ndakandakayaya zvangu studio 7 mazuva esa. Vanoda ana mugwadi endai kuZimbabwe munovaona. Musavashanda yenyu kuvareketa pasocial media, vanobatika kuZimbabwe. Unoti todo mugwadi unombata. Raiti ndiri kuenda hangu paSouth Africa kuendenga teiri kushandidzana nemaAmericans. Kuzizoni tikazizoni tichakupai musi wa31 December. Upari zvino tinombogarirei. Saka zviri patena kuti vanoda kuti vazvarwa zveZimbabwe zviri mumadiaspora kunyanya muSouth Africa zvindosukumidza zano, vabatsira nokuti ivo nokubvapo. Saka igemu yanga yakarongwa kudhaya. Igemu yakatorongwa kudhaya kuti uyai kusavhari muvavharire kuti vasasadzoka ukoko, vauye vasukumidze zano. Hino zano yacho munoti inombozvitsvaka here?
Mangwana nakanaka vashamariri nevatereri veStudio 7. Zita nditimo game changer, ndiri kuJohannesburg. Ndichida kubvunza kwamusoro penyaya yemukomana we ZANU-PF vanga kidnapwa nevakomana veCC. Nyaya iyi vashamarari taikumbira kuti imi muiteverere, but tinoona sekuti hamuisi kutizivisawo kuti zvava papi, because takapedzisira ponyati achazoudza vana veZimbabwe zvizere kuti chii chachaitika. Asi nanhasi zvakangonzi zi, ngatiregei kuramba tichiitwa zvituta nevanhu vanozviita vakangwara. Tokumbirawo ponyati adzoke kuvana veZimbabwe atizivise kuti chii changa chaitika. Ponyati please 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 ngaadzoke kuvana veZimbabwe atizivise chii changa chaitika. Takangomirira nanhasi kuti tizive chokwadi panyaya iyoyo, takuziva changa chaitika, uye tigozozivazve kuti kwaava vacho vanga vasungwa chii chakazoitika kwavari, varipi, vakaregedzwa here, ozvava papi.
Ini ndinoitwa Samson Magumura ndiriko kumusha muZimbabwe muno. Hatitize yedu yangu zikawama sei. Asi ndinechi kumbiro kune munengina wangu alunzi Mugwadu uyu. Zuro uno uyu aitaura kuti ZANU PF haiti mbiri yonga. Haya mashoko anubva kune mutungamiriri wayo. Asi ndinoshamiswa kuti nhasi vari kuda kuona Job Skara kunge akakanganisa Sterek. Ko pa2008 tine mubvunzowo kuti vanhu vaipondwa pamasikati machena paRari. Rari yanga iri yekufoseredza dzakadzidze kufosa chielection chachiri chekufoseredza chekuti rirani vanhu vakapondwa nyika yese zviri pachena chena chaizvozvo nebato 1 kati nhasi unozva vachiti haikodzesi mbiri shunga. Ndozoshamisika zvema Mugwada aitaura kuti ataurirwa chokwadi nana uyo Chipangano uyo akutaura kuti nhasi uyo ndiwe mhiri zhonga uyo tomuziya ari wemhiri zhonga asaitaura kuti ZANU haiti mhiri zhonga. Kwai Mugwada aine pfungwa dzakadaro? Mugwada ngaaite semwana wemuZimbabwe kutopera kwazviri kuita.
Pastudio apo makadiko ini ndinova kufara kana mabioelections achihwinika sezvizvo. Ende nambwe ndikatarira nenhamba yatiri kuhwina nayo inoda kuti titikwidzei zvakati darike ipapo. Asi ndinotenda kuti ichakwira. Handifungi kuti sevanhu vakanga vachimbova nezero vachitanga kukambena taiva nezero futi kusvikira pa1 kusvikira panhamba yaari nhasi. Zvekuti kana vanhu vakaramba vakashinga vakamira chaiko chaiko pamusi wekundovhotera purezidendi nyangwe vakazama kuda kubirira vakadii vachamisa muofisi. Dinova munangagwa vari munhu wakaifanana neni unokurumidza kuvonera nyaya painoenda nako kana kuona zvinhu zvazviri kuda kuita. Dino vachizama kusaina mafomu avo vagowana kubuda nguva dziripo vasaita zvekuzoita sekuti vari kudzingirigwa. Toda kuti vasiye zvinhu zvakanaka muofisi nekuti patakatarira handioni kana vakapa sudunuka. Kana vakapa sudunuka tinotenda kuti nyika inenge iri yavo. Ndotenda naizvozvo, ini ndinoitipo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vabuditsa nziyo uye mabhuku avanenge vachiverenga nekuterera munguva yezhizha. Pane mimanzi yavati vanenge vachiterera pane vaimbi vekuNigeria vana vanosanganisa Burna Boy, Tems na Fellies. Vamwe vaimbi varipo vanosanganisira Beyonce, Kendrick Lamar, Drake, Rihanna nevamwe. VaObama vanoti vanodzidza zvakawanda kubva kumhinduro dzinopiwa nevanhu pose pavanobuditsa zvavanenge vachiverenga nekunzwa vachiti mimanzi inobatsira kubatanidza vanhu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare raMagistrate rakawana mwanakomana wavajobsikala vajobsikala junior vasina mhosva yokutadzisa mapurisa kuita basa ravo. Zimbabwe ichatanga kutenga moto wemagetsi kubva kuZambia mwedzi uno. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti vashandi vaneta vachiti panofanirwa kuwanikwa imwe nzira yokuti hurumende iteerere zvavashandi vayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.